chitikwe chicho kwati chakaitika muno mudunhu mamadzinga muno. Chakaitika ndechekuti kuno kune tournament yakutambwa madzimai achitamba bhora ravarume, saka bhora iri rakatambiwa Sunday yasiriki. Vachitamba bhora madzimai vakatamba just 15 minutes nekuti wataitamba navo vanga vachibva chisuku madzimai wacho vachida kutamba nevadzimai vemuno mamadzinga muno. Saka vakatamba bhora iri 15 minutes, then 15 minutes idzodzidzi ndakatosvikawo pagiraundi ndichiona vari kutamba iyeyo mukadzi yeyo yanga atoriwo mugiraundi achitamba bhora. Saka zvaaitamba bhora vanhu vaingozvibvunza kuti hei, mabandiri ari kuita mukadzi uyu bana bhora kwaari kuita mukadzi here kana kuti murume? Asi hapana akakwanisa kumubvunza pakuti uyu mukadzi here kana kuti murume.
Saka makazoziva sei kuti haasi munhukadzi sabhuku madzinga?
Bhora iroro rapera pakazouya mumwe mukadzi anonzi Nometa anobva kuchisuko ikoko achibva abvunza kuti inimi vanhu vekwamadzinga vachitambisa bhora nemunhu wemurume zvinobvumirwa here? Tikati isusu munhu wemurume uri kutaura kuti atamba bhora ndoupi apa? Ndokubva adiscribe mukadzi iyeyo kuti uyu anonzi Morisi Muchena. Kati iya uri kutaura kuti Morisi Muchena, isusu munhu uyu akapembererwa kubhuku kwedu usiku hwese kusvika vanhu vaswera achinzi muroora, iwe uri kumuita murume pakuti kudii? Zvikadaiwa murume uyu nokuti ndini ndakafunda naye ende uyezve ndandogara naye kuchisuku, ndakatofunda naye grade 1 to 4.
Saka makatambira sei tsananguro iyi?
Vanhu vakakashamidzika zvikuru asi hapana akakwanisa kuzozvibvunza kuti munhu ari kutaura chokwadi here. Saka chiitiko chakazoitika ndechekuti wa musi wechitatu inini ndandiri nemeeting yangu panapa, pakauya hanzvadzi yake yakaberekwa nayo mudumbu, ndiyo yakazokwanisa kuti tese isusu vanhu vekwamadzinga tizive kuti uyu haasi mukadzi murume uyu. Vakauya vachiti izvo tiri kuuyawo kwamuri sabhuku tiri kuda kuti titeerewo Morisi Muchena. Morisi Muchena uyu ihanzvadzi yangu asi tiri kutonzwa kuti akaroorwa kunoku akatopondererwa kuitwa semuroora, bati munhu uyu ihanzvadzi yangu ndakaberekwa naye mudumbu rimwe chete. Inini ndokubva ndati aiwa handikwanisi kukuperekedzai kuenda nemi ikoko kwaakarohwa kwachafa, regai ndikutumirei vanhu vanotomutora auye pano. Ndokubva ndatuma varume vangu vanokwana kuita 6 vachibvoenda kwomutora kumba kwako, ndokubva auya panapa.
Auya padare penyu akati kudii?
Morisi Muchena ndakamubvunza kuti ava vanhu uri kuvaziva here avo? Ndekutanga ipopapo akaramba kuti handiwazivi, bati ndokubva ndapa soko yedu kuna tete wacho hanzvadzi yake yaitaura kuti ihanzvadzi yangu ndakaberekwa naye mudumbu. Ndiyo takazoti chimubvunza iwewe kuti unozvibvunza ani ano kuziva here? Ndopaakabvunzwa Morisi Muchena achibva azoti inini ndinowaziwa hangu bati nguva inei handifungi kuti ndiri right, asi inini nihanzvadzi yangu, asi inini nditori musataniki, inini ndakajoina zvechisataniki. Ndichimubvunza mubvunzo ndakati wewe Morisi zvava kubvuma iwewe kune hanzvadzi yako kuti uri munhu murume, wakanga wamboroorwa seiko nemurume uyu wekwachafa uyu? Saka iye akati zvanzi zvazvii zvemachiripiti, because mukandibvunza izvozvo izvo handikwanisi kuzvitsanangura papa rezvimwe izvi. Ndakamuti bvisa bvudzi rakwe chiwigi changa akapfeka chechikadzi, akabva anditi ndikabvisa wivhi ndinogona kudisappear 24 hours hakuzondioni panapa. Saka inini ndakabva ndazvitya, ndokubva ndapawo kune hanzvadzi yacho akati inini satiri kungomutera kuti tiende naye kumba, because taane 2 years tichimutsvaga munhu tichimushaya. Saka izvo taimushaya takazonzwa kuti ari kunoku, ndosaka tasvika kunoku. Ndokubva ndazovapa inini kune vekwachafa wacho kuti chitorai munhu uyu muende naye kumba, inini musabve ipo apapo. Kana inini ndaenda kubasa ndichazodzoka ndinonzwa kuti murume wacho izvo asipo ari kuHarare, akafonerwa achauya zetitozopedzisa soko iri tiri pamwe chete. Saka ndakazobva kubasa inini ndokuzosvika kuenda kwachafa kwacho ndotonzwa kuti wabvumirana kuti inini ndandisigasiwo kuti iwewe uri murume, ndokubva watorana uchienda kumba kwavo, asi nyaya yacho yanga yatoenda kumapurisa kudhara.
Saka pari nhasi varipi vaviri ava?
Wairewo vari mumaoko memapurisa, ndakazonzwa kuti vangu vari kukoti yakatangira paDC, ndokuzonzwa kuti vatransferwa kuti vaite koti yewa kwamutare, hamene kuti chokwadi here chirikungotaura vanhu.
Asi tichitarisa nyaya iyi sabhuku madzinga, pane mhosva yaparwa here apa?
Isusu tinoti kune mhosva yaparwa muchiwanhu chedu, tiri kutoma kumirira kuti ikoko kupakamira sei kumatarezu mosa. Kana wari kunzi ikoko kumatarezu mosa hakuna mosa, bati kuno kuchinayo techigariro chetu chetu wanasaita wana zakadaro.
Pane matano hamunga zvotarisira here kutora hamunga zivisa vanhu kuti zvii zvinozoitwa zvekuchenura nzvimbo?
Ya tinazvo zvekuzoita because kugara kwedu matunhu edu isusu nechiitiko chakaitika chichiri kushikurudzika zvikuru asati tanasa kugadzika nehana dzedu kuti chiitiko chakadaro ichi chinozoguma chakaita sei. Toda kuti titore matanho pabva pane zvawakaita izvi nekuti asaita zvoona futi.
Kuna vamwe sabhuku madzinga vari kuti izvi hazvinei nechisatanisti chiri kutaurwa nemunhu uyu, asi kuti vanhu ava vanogona kunge vaizivana vari vaviri vachiita zvavo hongo chani. Munoti
kune vakatowanda vari kutaura nezvekuti ichi chingangove chisatanism zvechisatanism hatizvizivi bati chingo chani, tiri kuzvitambira sechingo chani because iwo pachavo pauviri waitoziwana.
Aiwa, ndinotenda zvikuru sabhuku madzinga.